nyaga ita uwapa zaza kawa na chukuta anga yanga yama ya 26 ya mbari reforms e African Union chipiri ya kanga ili kutubu kama wedu ne Europe pa kutengisirana kana chirunga chilipo cha pera mugorela 2020 muna February chiki chaitika
African Union yakatengera na chii nenyaya yokurwisa huori
mu Africa
aiya yaka ngaichikumikidzwa chaizvo tichipana mazano Africa yese kuti kurwisa huori kuri dangerous kurwisa huori asi kusarwisa huori hwacho huri more dangerous futi zvakare.
Zimbabwe ingakwanisawo here kurwisa huri nesimba?
Zimbabwe yakatoonekwa kuti yakanga ichitova pamberi chaizvo panyaya yekurwisa huri. Yakatomukumikidzwa dzimwe nyika pamusoro waPresident Mnangagwa wataura zvinhanho zvakanga zvaitika ende nenyaya dzokuti mari dzakanga dzadzoswa munyika dzasvika mari.
Munoti kuna vanhu vanoti kubva zvauya hurumende itsva hapana chinoratidza kuti iri kurwisana neuori uye hapana mbotasungwa nenyaya iyi.
Ndiyo nyaya yacho iyoyoyo yatanga tichitaura kuAfrican Union tichitazana kuti zvinogosha sei kuti nyaya dzeuori dzidhirwe nadzo nokuti hadzina kuhadzisi dzongodoma nezita wangotarisa munhu dzinoda kumbowo wakasimba hwokuti hongu izvi zvaakando zvakaitika zvikamira zvakadai kana pano humbowo nyaya inenge yabuda mumaoko ehurumende